Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhura chikumi 5 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndimi wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura kumusangano weUnited Nations Oceans Summit vachiti nyika dzisina makungwa dzine zvakawanda zvadzinobatsirwa nemakungwa. Asi mapata anopikisa anoshoropodza rwendo rwavaMugabe kuNew York achiti vari kutambisa mari yenyika kuenda kumisangano yavanofanirwa kutumira makurukota avo. Chikwata cheHighlanders chinopiswa faindi zviuru zvina zvemadhora zvichitevera kuwanikwa chiine mhosva pamhirizhonga yakaitika pamutambo wacho neDynamos kuBarber Fields. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura nhasi pamusangano wakanangana nezvekuchengetedzwa kwenyanza nemakungwa kana kuti Oceans Summit muNew York. Musangano uyu watanga nhasi uye unotarisirwa kupera nemusi wechishanu. VaMugabe vari pakati pevatungamiri vatatu chete kubva kuAfrica vaenda kumusangano uyu. Vamwe vatungamiri vaenda vatungamiri venyika dzeGabon neTogo. Dzimwe nyika kusanganisira South Africa neMozambique dzatumira makurukota ehurumende adzo. Vamwe vataura pamusangano uyu vanosanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres. Vachitaura pamusangano uyu nhasi vaMugabe vati nyanza dzakakosha kunyange kunyika dzisina makungwa.
The oceans and the seas are a vital resource to all of us.
Makungwa nenyanza zvinhu zvakakosha zvikuru kunyika dzose kunyangwe dzisina zviwanikwa izvi, nekuti zvinhu zvikasamira zvakanaka mumakungwa zvinobata nyika dzose dzepasi rino.
VaMugabe vatiwo makungwa akakosha zvikuru kuZimbabwe munyaya dzekutakurwa kwezvinhu.
The oceans and seas contribute significantly to the development of my country in their capacity as a model for the conveyance of goods between my country and the outside world.
Makungwa nenyanza zvakakosha zvikuru kunyika yangu sezvo zvichishandiswa mukutakura zvinhu. Tinotarisira kuti kutakurwa kwezvinhu nenyanza kuchatowedzera.
Mutungamiri wenyika vashorawo nyaya yezvirango vachiti Zimbabwe iri kunyimwa mari yekugadzira mamiriro ekunze.
I wish to remind some partners that while they may exclude my country from some financial and technical assistance facilities because of the illegal sanctions they continue to maintain against it, the effects of climate change.
Ndodawo kurangaridza vai vanonyima Zimbabwe mari nezvikwanisiro nenyaya yezvirango kuti kana pasvika panyaya yemamiriro ekunze zvematongerwo enyika hazvipindi.
So please down with your sanctions.
Mutungamiri weUnited Nations 71st General Assembly vaPeter Thomson vataurawo pamusangano uyu vakati vane chivimbo chekuti nyika dzichatora matano kugadzirisa chiga cheUnited Nations kana kuti Sustainable Development Goals chegumi neina chakanangana nekuchengetedza zviwanikwa zvemunyanza nemakungwa. Tichiri panyaya iyi, mapato anopikisa hurumende pamwe neveruzhinji nhasi vasvora mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekuenda kwavo kumusangano weUnited Nations uri kutarisa zvinoitika mumakungwa uyo uri kuitwa kuNew York muAmerica, vachiti uku kutambisa mari yenyika panguva yenyika yakatarisana nematambudziko akakura kwazvo. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Veruzhinji vataura neStudio 7 vati havasi kufara nerwendo rwavamugabe urwu vachiti zvinorwadza kuti mutungamiriri wenyika ari kushandisa mari yakawanda achiita nzendo dzisina chadzinobatsira nacho nyika. Mumwe ane pfungwa dzakadai ndivaFrancis Machimbidzofa vanogara mumusha weHatfield muno muHarare avo vati rwendo rwavamugabe urwu runovarwadza nekuti mutungamiriri wenyika ari kushandisa mari yakawanda panguva iyo hurumende iri kutadza kubhadhara vashandi vayo nenguva pamwe nekuva pamihoro yakakodzera.
Rwendo rwamugabe rwokuenda kumusangano wezvemakungwa zvakafanana nomubereki asina mwana oenda kufisting yechikoro kusina mwana wake unofunda ikoko, nokuti maitiro ake anotoshamisa nyika yakaomerwa kudai. Vashandi vehurumende vasingatambiri iye achipedza ke mari achingokwira ndege zvisina nomusoro wese.
Zvataurwa navamachimbidzofa izvi zvatsinirwa namuzvare Rutendo Chademana avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa iri pakati pedhorobha reHarare. Muzvare Chademana vati rwendo rwavamugabe urwu rwakafanana nerwemuvhima anoenda kunovhima mhuka yaasingadye.
Vamugabe vari kutambisa mari yenyika vachienda kumusangano yemakungwa imo munyika mava musina gungwa. Vari kutitambisira mari yenyika.
Mapato anopikisa hurumende akaita seMDCT asvorawo rwendo rwavamugabe achitidai hurumende yaikoshesa raramo yeveruzhinji. Vamugabe vangadai vachirega kuenda kunzendo zhinji votumira nhume kumisangano yakadai kuitira kuti vachengetedze mari yenyika. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vati kunyange hazvo misangano yeUnited Nations yakakosha, musangano wezvinoitika mumakungwa uyu hauna chaunobatsira Zimbabwe nacho sezvo Zimbabwe iri nyika isiri pedyo negungwa.
Tinoziva isi kutonga kwavamugabe havana basa nevanhu, vane basa naivo nemhuri yavo nevamwe vetingangoti ruling elite vari pedyo navo. Zviya zvokuziva kuti rudhende rwavatapa mupavement rwakamirira kuti rwuwane $20 kubva mabhank hazvivashayisi hope izvozvo. Munhu asisisina mwoyo zvotaridza kuti shoma iyo mari yakabva kuda kumatobacco sales anga ariko akapera kana mazuva ano kana kuti achiri kunopera izvozvi pamatobacco sales flow muno muHarare. Ndo mari iyoyo inounganidzwa yotorwa yose iri cash nokuti vanototakura iri $US. Tose tinoziva kuti pavanotakura mari havatakuri havatombofambi nekadhi kana rinenge rinonzi credit card, vanofamba uri musvo sekutaura kwavaita. Musvo iri $United. Vanotakura $4 million pose pavanoenda mhiri kwamakungwa. Saka ukaona vane delegation yavanhu 50, wofunga kuti umwe noumwe anenge achipuwa pediamu yake angava mamiriyoni mangani avanenge vashandisa emapediamu, tisingaverengi mari yokuhaya ndege nokuti ndege yavakaenda nayo indege yokuhaya.
Vagutu vati hapana chikonzero chekuti vamugabe vaende kumusangano uyu nemudzimai wavo amai Grace Mugabe, avo vanozivikanwa nembiri yekutenga zvinhu zvinodhura pose pavanoenda kunze kwenyika. Vagutu vati vamugabe vave munhu ave kutonga nyika ari mundege sezvo vachigara vachiita nzendo dzisingapere. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mushowe kuti tinzwe kuti musangano uyu wakakoshera chii kuZimbabwe, asi mutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba avo vatatadza kutaura navo zvakare vakabuda mumapepanhau masvondo mashoma adarika vachiti kuswero mbeya nepasi rose kunoitwa navamugabe kunoratidza kuti vane utano hwakanaka kunyange hazvo vachigara vakaenda kunorapwa kuSingapore. Vamugabe vakaperekedzwa kumusangano wekuNew York uyu nemudzimai wavo, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasimba rashe mumbengegwi pamwe negurukota rinoona nezvemvura pamwe nemamiriro ekunze amai Opa Muchinguri Kashiri nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inonzi yakapa kambani yekuChina yeLuxton Group Limited basa rekuwanisa nyika michina yekushandisa mukunyoresa kuvhota musarudzo yebiometric voter registration kits, izvo zviri kushorwa zvikuru nemapato anopikisa. Mutauriri weMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai vaObert Gutu vanoti zvakaitwa neZEC zviri kunze kwemutemo sezvo mapato akawanda ezvematongerwo enyika akanga akomekedza kuti michina iyi itengwe kubva kukambani yekugerman yedemalog identification systems mushure mekuedzwa kwemichina yemakambani maviri aya. Vagutu vanoti vanoona sekuti ZEC yakatevera ushamwari hwebato rezanu PF nebato recommunist party of China pakupa basa iri kulaxton. Mashoko avagutu aya atsinirwawo nemutauriri webato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Wolfman Ncube vakurawo nechihwai avati veruzhinji vari kutadza kunzwisisa kuti unyanzvi hwekambani yekuchina here hwakaita kuti ipiwe basa iri kana kuti urongwa hwehurumende yezano PF hwekudyidzana nenyika dzekumawirira hwelook east policy. Asi zeki inonzi yakazivisa kuti yakasarudza Luxton pamberi pedemalog nekuda kwemutengo wayo wakaderera. Luxton inonzi yakachaja mari inoita $3.9 million zvichienzaniswa neUS $5.5 million yakanga yachajwa nedemalog identification systems. Mukuziya nezvenyaya iyi ngatinzwei hurukuro yataita navagutu.
Isu tinoziva kuti State Procurement Board ndo yakapa directive kuzeke kuti kambani yeLuxton Group Limited yekuChina inofanirwa kunge iri iyo inohwina tender yokusupplya mabiometric voter registration kits. ZANUPF tinoziva kuti vanogara vachitaura kuti ivo vane usahwira makare makare usahwira hwemandorokwati nenyika yeChina, kunyanya-nyanya necommunist party yekuChina. Saka isu tinoona kuti Luxton Group Limited apa tiri kuona ruoko rwenikuvhu.
Asika vagutu, iyo kambani yeLuxton imwe yemakambani akanga akakomekedzwa neUnited Nations inove yamaikurudzira kuti inge ichipindira munyaya dzekusarudzwa kwekambani. Chii chazoshata apa?
Isu tikangoti tine intelligence uchenjeri hwatinowanawo sebato zvimwe zvokuti hazvingataurwi pamhepo, asi uchenjeri hwatinowana intelligence yatinowana ndeyekuti vezek vakaona kuti zvinoita nyore kuti vazobata nekambani yeLuxton nokuti inobva kuChina. Vachiona ivo kuti zvinotinetsei kuti vazobata nekambani inobva kuGermany iyo yedemalog identification system, kunyanya-nyanya kana kuti maringe nenyaya yekuti ZANUPF hurumende yezano nebato racho rezano rine usahwira hwakasimba necommunist party yekuChina. Saka vakaona kuti kana pane mikiribidi yavari kuronga yavarida kugadzirisa kana pane mikuvhu party 2 yavari kuda kuronga zvaizonyanyonetsa kuti varonge vachishanda nedemalog identification system.
Saka imi muri kukurudzira here kuti vanhu vasashandisa michina iyi? Zvii zvamuri kukurudzira?
Vanhu ngavaregiste muwandu hwavo. Toda kuti maZimbabweanzi muno muZimbabwe nemi muri ikoko mhiri kwamakungwa nevamwe ari kupi nekupi zvako, Vanuatu, Australia, New Zealand ngavauye varejiste panongotanga iyoyi process yokuregista.
Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti dhora remunyika harisi kuzodzoka nechimbi-chimbi nekuti upfumi hwenyika hausati hwagadzikana. Mashoko aya ari kuuyawo apo World Bank yaburitsa mashoko ekuti iri kutarisira kuti upfumi hweZimbabwe huchakwira nezvikamu zviviri nezviga zvitatu kubva muzana kwete zvikamu zvitatu nezviga zvisere kubva muzana. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakanga vati upfumi hwaizokwira nezvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana. Kunyange upfumi huri kutatarika, makurukota ehurumende kusanganisira gurukota rezvemigodhi vaWalter Chidakwa vanoti hurumende iri kuda kudzora dhora remuZimbabwe ichishandisa goridhe semusimboti. Kunyange Zimbabwe yakaparura mari yemabondinoti, zvino hazvina kumira zvakanaka sezvo vanhu vari kupedza mazuva akawanda vakarara panze pemabhanga vachida kutora mari dzavo. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamangudya akatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nemashoko emamwe makurukota ekuti vari kushanda zvakasimba kuti dhora reZimbabwe ridzoke.
Izvo zvakangozvionawo manewspapers. Isusu takati if you read what we said Monday report statement many times is that the local currency yeZimbabwe can only come back when the fundamentals of the economy are right.
Apa mungati murikutarisa zvinhu zvakaita sei?
Takati chekutanga tofakwa time reserves which will be able to defend the currency. In takati izvo tofakwa time reserves the foreign currency ari 6 to 1 year reserves of foreign currency. You know yourself that are asking about that level. Chechipiri, takati izvo our capacity utilization in my industries tofakwa ya above 80%. Because we know that it is 50%, it is below. Chichitatu, to follow the business sentiment, it is consumer and business confidence. Yapo, yako na kuti yapo shakanaka. Right now, we are still working towards that. We also say that to follow a balanced budget, which means our revenue and expenditure zvakaringana. Because we know that it's not like that. Saka, it's premature to talk about the return of the currency. Even if it is backed by gold, you know that we are gold reduces at na reserves of that gold. That's why some are reserves. And therefore we own read it in the newspapers, and that is far we can what we can say. We stand by what we said in the Monday Report statement. I wish if you could publicize what we said in the Monday Report statement. Many times we've said many times. But people they more worried more about us without reading our policy statements, which are very clear. And we say that Zimbabwe will remain utilizing the multi-currency system. The issue that Rand is part of the multi-currency system. It's in the multi-currency system. And therefore, people can use Maranzi, my USC, my Euro, my SM basket. So it's in the basket.
Avanga vari Governor Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachitaura vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Makateerera kune penyuro yevanhu ye Studio 7 tirikutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weBritain amai Theresa May wati mapurisa avo anoziva mazita evanhu vatatu vakauraya vanhu vanomwe nekukuwadzisa vanhu vanopfuura makumi mashanu nemusi wemugovera muLondon. Amai mei vati mazita aya achazotoburitswa uye vati mapurisa vane vanhu gumi nemumwe vavakabata maererano nenyaya iye. Nyika dzinosanganisira Saudi Arabia, Egypt, Bahrain, the United Arab Emirates, Yemen neMaldives dzagura kudyidzana kwadzo neKata dzichiti nyika iyi inobatsira varwi vanopfurikidza mwero. Gurukota rezvekunze muKata rinoti zvaitwa izvi hazvina chikonzero kana chokwadi uye zvinotaurwa ndezvemanyepo. Varwi vechikwata cheRevolutionary Armed Forces of Colombia kana kuti FARC nemusi wesvondo vakati hurumende yeColombia iri kuramba ichityora zvitendrano zverunyararo zvinogona kuzotadzisa chikwata chavo kukanda zvombo pasi. Kanzuri yeHarare ichishanda nemasangano akazvimirira yakavandudza klinika yemabvuku kuve chipatara izvozvo yemurwa zvikuru nevagari vekumabvuku. Vagari vanoti kuvepo kwechipatara ichi kuri kuvabatsira zvikuru mukuwana kodzero yeutano nemutengo wakaderera. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chipatara chemabvuku ichi chave nemishina inoshandiswa kuonekwa zviri mumuviri inosanganisira maultrasound scans neradiological services. Pachipatara apa pave kuvhiyiwawo kusanganisira madzimai anenge aine pamuviri, kubviswa mazino pamwe nekutorwa maX-ray. Klinika iyi isati yava chipatara, vanhu vaitumirwa kuzvipatara zvakadai seHarare Hospital neParirenyatwa Group of Hospitals. Amai Sandra Masiwa ndeumwe mugaro wekumabvuku. Amai Masiwa avo vanga vachibva kuchipatara chemabvuku kunorapisa mwana wavo vanoti kusimudzirwa kwekliniki iyi kutive chipatara kwa varerutira upenyu sezvo zvobatsira mukurapwa kwavo pachipatara chiri pedyo navo.
Sema residence emapfuku tiri kubenefita zvakanyanyisa nekuti ezvinezvi kana even ukanga uchirwara kana even uine any macomplications anenge aitika hatichareferwa kune mamwe mahospitals, takungobatsirwa pamapfuku hospital. Saka tinoda kungotendawo sema residence emapfuku, zviri convenient for us and also zviri more effective kwatiri, and also zviri kukata macosts ekuti hatikwanise kunge tichingo enda kune zvimwe zvipatara nekuti tane chipatara chihombe mumabvuko.
Izvi zvatsigirwa namusvare Caroline Kasingizi avo vaudza Studio 7 kuti kuvapo kwechipatara ichi kwava kuderedza mari yavanoshandisa mukuwana utano hwakanaka. Musvare Kasingizi vanoti munguva shoma yapfuura vaiti vakasangana nematambudziko anoda maX-ray kana kuvhiiwa vaitonotsvaga rubatsiro kuzvipatara zvakadai seHarare Hospital neParirenyatwa, izvo zvavanoti zvanga zviri kure navo uye pachidawo mari dzekufambisa kuenda kuzvipatara izvi.
Izvi sevagari vemuno mabvuku zvati zviri kutifadza chaizvo, kozi taungokwanisa kuti nyangwe ndikati rugoko rwangu ndikuda X-ray ndokwanisa kungoenda ipapa ndotoitwa X-ray yangu pasina kuti ndamboita makosti ekuenda kana kuHarare kana kudini. Zviri kutibatsira pakuti zvoni even if ndisina mari ndirongokwanisa kuenda nyorwa kadhi, zvese pamari yekadhi iyoyo ndikwanisa kuzviona mipiritsa yacho yoo zvese ndikuzviona ipapa.
Mukuru anoona nezvemabasa eutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti kuvapo kwechipatara chemabvuku kwaderedza zvikuru varwere vanoendeswa kune zvimwe zvipatara. VaChonzi vati sekanzuro vanofadzwa zvikuru kuti varwere vowana kubatsirwa panzvimbo imwe chete, vakatiwo izvi zvinobatsira kuchengetedza upenyu kunyanya kumadzimai anenge asangana nenjodzi mukusununguka.
Pamabvuku yezvinezvi takuti ukapinda mujuraho yemabvuku unoonekwa nachiremba, unoitwa maX-ray, kana paine ropa rida kutorwa rigotariswa rigoongororwa unoenda laboratory yacho iripo. Kana uchida kuitwa maX-ray anoitwa, maultrasound anoitwa, kana uchida kugadzirwa mazino zvese zviripo.
Kanzuro yeHarare inoti iri kutarisira kuvandudzawo mamwe emakirinika ayo ari mumusha inogara vazhinji kuti avewo zvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika kana kuti Cross Border Association raparura humwe chirongwa chekukweretesa vanhu mari inosvika mamiriyoni 10 nemashanu emadhora kubva kubhanga guru renyika. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi, mukuru weCross Border Association Muzvari Fari Chadimana vati chirongwa ichi chichayamura vanotengesa kuti vakwanise kuwana mari yekuAmerica kuti vanotenga zvinhu kune dzimwe nyika. Muzvari Chadimana vati bazi ravo richakwanisa kuita kuti vanhu vapiwe chikwereti kuburikidza neHomelink iyo inenge yapiwa mari nebhanga guru renyika.
But ndibatizirewe papo e-cash, munenge madeposita cash bond renyu muAgribank. Monyorera tsamba yenyu inobva kuassociation, munoona mobva manowana US dollar.
Vanhu vanofungirwa kuvhura mabhuku ekubhanga nemadhora mashanu chete nebhange reAgribank, uye kuti munhu ave nhengo inozopiwa chikwereti anofanirwa kubhadhara mari inoita madhora zana iyo vazhinji vanoti yakawanda. Vabhasi Ushana avo vapinda musangano wanhasi vati madhora zana imari yakawanda uye vanokurudzira kuti dai yadzikiswa.
Zvekuti mari yokustarta business too much, $100 yose. Isusu tukuda kupinda business kuti tisina mari. That's why tichidi mari yati kutaura isho yakawanda. $100 is too much, vanhu vari kutambura mari hatina.
Mumwe mudzimai anoita zvekutenga midziyo yemumba nezvekupfeka kuTanzania, amai Cornelia Sande, vanoti vanotenda maruva vadya chakata sezvo pane zvirongwa zvakawanda zvakambouya asi hapana zvavakawana.
Kondizvo ndinotaura kuti mai veAgribank vakauya kuronzuchi vakauya kwedu kumusika yemumavheji. Zvikanzi tauya tikuda kupa vanhu zvikwereti ma300 unobhadhara after 3 months. vauya vanhu kuenda kunotisa zvimapepa kuita sei mozvai panoitika zvinhu zvaka mamari kudai nanhasi vakabhadhara vanhu kafotokopi machiko nanhasi hakuna chinhu nanhasi agribengi varidzi vacho agribengi vakatouya hamene timboona izvi.
Muzvare Chadamana vakachamadza vanhu vapinda mumusangano wanhasi vachiti vanotora mari yechikwereti nebazi ravo vanofanirwa kutaura zvakanaka pamusoro penyika nevatungamiri, kwete kushoropodza nyika kana vave kunze kwenyika.
Ende macrossa border hakusi kwekuti macrossa border macross border voitambire kutaura nyika yedu yazoda yakazoshata. Isusu tinotarisira kuti macross border vaive vanhu vari principled, vanhu vanoziva kuti isusu tiri kumiririra nyika yedu. Woedza zvakanaka woedza zvakashata, kana tangobuda uku zvese zvakatinakira, handiti todzoka tochema hedu kunoku.
Munhu anenge ave nhengo anokwanisa kutora mari yechikwereti inosvika madhora chiuru iyo anobhadhara kwemwedzi mitatu yava zvikamu zana nechimwe kubva muzana. Mari yechikwereti inobuda mazuva matatu kubva painenge yanyorerwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munhau dzedu dzemitambo, ngatinzwei zviri mugapu remutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati.
Kunyange hazvo Dynamos yakatanga ichitatarika mumakundano ekasolaga Premier Soccer League, chikwata ichi chabaka moto zvekuti chave pachinhano chechisere kubva pachinzvimbo chegumi nenhatu zvichitevera kurova kwachakaita Chorocho Pirates 1-0 nechibodzwa chakakandwa naQuality Kangadze. Dynamos yave nemapoinzi makumi maviri mushure mekupiwa mapoinzi matatu mumutongo wabuditswa nhasi wemutambo wavo neHighlanders uyo usina kupera zvakanaka nemhaka yemhirizhonga. Pamusoro pemapoinzi matatu aya, Dynamos yapiwa zvekare mutambo uyu nezvibodzwa zvitatu 3-0 zvizhinzi vatsigiri veHighlanders ndivo vakakonzera kuti mutambo uyu umiswe. Highlanders yabhadhariswa zvekare muripo wemari inoita iyo zviuru zvina nezvakaitwa nevatsigiri vavo musi uyu. Pari zvino Dynamos iyo yaenzana mapoints neHighlanders pamwe neFC Platinum yasiyiwa nechikwata chiri kutungamira Chengezi Platinum Stars nemapoints matanhatu, asi murairidzi wavo Lloyd Mtasa ane chivimbo chekuti vangangotora mukombe wekasolaga uyu gore rino.
Kutanga kwatakaita zvanga zvakaoma zveshuwa, asi nekufamba kwenguva takanga takuona kuti zvinhu zvedu zvinenge zvanga zvaakuendeka kusvika pari nhasi, zvekuti tine tarisiro tichitarisira chinhano chechipiri.
Ngezi Platinum Stars ine mapoints makumi maviri nematanhatu mushure mekuita mangange 0-0 nechapungu muBaobab Stadium neZuro. Black Rhinos ndiyo iri pachinhano chechipiri nemapoints makumi maviri nematatu, asi chikwata cheZimbabwe National Army ichi chaive chisina mutambo mukupera kwesvondo sezvo mutambo wavo neCapes United wakamiswa nekuti maGreen Machine aive atamba nechishanu neAl Ahly Tripoli makwikwi eCup Champions League. Svondo rino hakuna mitambo yekasolaga Premier Soccer League vachipa nguva kumaWarriors ayo ari kutamba neLiberia makundano e2019 Africa Cup of Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa vachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nezverwendo rwava mugabe kumusangano weUnited Nations Ocean Summit. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutemera mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura kumusangano weUnited Nations Ocean Summit vachiti nyika dzisina makungwa dzine zvakawanda zvadzinobatsirwa nazvo nemakungwa. chikwara chaHighlanders chinobviswa faindi zvuru zvina zvemadhora zvichitevera kuwanikwa chiine mhosva pamhirizhonga yakaitika pamutambo wacho neDynamos kuBaba Fields. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Chris Gande nantungamiri Nkomo.